kureta majeri mapurisa nevarairidzi tiri kuramba tichiona kuti pane ukama hwakati simbei hunonyanyobatanidzwa nekutambura kwatinoita tichitadza kubhadharwa naembulaya umwe chete anova hurumende saka taibatwa zvakanaka kujeri nevachengeti vemajeri zvakatifadza kwazvo takawanawo mukana hongu wekusangana navasikara vasikoro nevajeche nevamwe vairiva vakasungirwa mhosva yekunzi vakaita mhirizhonga kuzvitumidza mushure nekufa kwamuzvare Blessing Alley chatanyanyofarira pavarume ava ndechekuti vari kusimbisa kuti havana mhosva yavakapara asi vari kungoshungurudzwa nehurumende yavamunangagwa uye vachaenderera mberi vachirwira kodzero dzevanhu nekuti apa vairwira kodzero yekuti vakanga vapamba nekuuraya Blessing Alley vakubatwe vasiye mutirongo
zvino mune rubatsiro rwamaiwanawo here muri mukati metirongo kubva kuvanhuwo kana kumasangano akasiyana-siyana
ne maoko maviri uye tichitenda zvakanyanya rutsigiro rwatakapiwa nemaboka akazvimirira pasi rese vaitsiura hurumende yavamunangagwa kuti imire kushungurudza vashandi ava vanenge vachirwira mihoro inoita kuti vararamewo sevanhu isu hatina mhosva yatakatapara kungoshungurudzirwa nyaya yekuti tinoda kuti varayiridzi vawanawo mari inotenga tichishungurudzirwawo tinoda kuti vana vedu vadzidziswe nevarayiridzi vakafara vanotambira inokwa mari inokwana ndozve zvimwe zvakarwirwa hondo yerusununguko tichitarisa zvainyanyorwirwa yanga iri nyaya yefreedom justice neequality tinoona vamunangagwa vapandukira zvimashuviro zvose zvakarwirwa hondo yerusununguko
ndobvunzawo kuti vamasaraure ugaro hwemumatirongo hwakamira sei maibatwa zvakadii ini pamwe chete nevamwe vasungwa vakanga varimo
saka takaiswa kuchikurube maximum prison uko kwataigara nevakonzi vamwe vakatongerwa makore ekugara mujeri zvinodarika 40 years izvi zvinove zvisingatenderwe neprison act zvisingatendere kuti vanhu vari parimandi vagariswe nevanhu vakatongwa kare asi taka tigariswa iri nzira yekutishungurudza tisina chikafu chakanaka chatinopiwa kuti tidye tichirara paitonhora zvakanyanyisa asi tinotenda mwari anotiramba achitichengeta achitipa simba rekuti tirambe tichirwira kuti mwana wega wega wezimbabwe awane kodzero dzake tinyanyosimbirira kuvarayidzi vatambirewo muhoro unokwanisa kuti vatenge vakwanise kubita mabhesiki uyewo vana vechikoro vavanodzidzisa vawane right to education kubva kuvarayidzi vakafara.